Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kukadzi 12/2022. Makateerera ku Studio 7 nepinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF roramba mashoko ekuti riri kuda kuti munyika muve nebato rimwe chete rezvematongerwo enyika nekusunga CCC mbira dzakondo.
Hatina one party state. Ndokusaka kuine musangano mikuru yakaita sana ZANU-PF. Kwetawo misangano mudoko yakaita sana MGC nana SCCC nana NCA. Vose iwavo vane kodzero kuita zvematongerwo enyika muZimbabwe.
Asi bato rinopikisa CCC rinoti munyika maberekera ingwe.
Sezvaunongoziva kuti Zimbabwe yese, I think pane chisungo chakaitwa nemapurisa achishanda pamwe chete neZANU-PF kuti maprograms eCCC hafaniri kuenderera mberi. CCC haifaniri kusangana nevanhu.
Vanhu vanodarika zvuru makumi maviri nezvisere vafa mushure mekudengenyeka kwenyika kwakaitika nemusi wemuvhuro muTurkey nemuSyria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga reZANU-PF riri kuramba zviri kutaurwa nevanopikisa kuti rave kuda kuti munyika muite bato rimwe chete kana kuti one party state, sezvo riri kupomerwa mhosva yekushandisa mapurisa sembato kurambidza bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuita misangano. Musarudzo dzadarika dzemabye elections uye muongororo dziri kuitwa nemamwe masangano zviri kubuda pachena kuti mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa ndivo vachakwikwidzana zvakasimba nemutungamiri webato reZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu. Asi veCCC vanoti kunyange hazvo vaMnangagwa vave nemakore vachitsvaga rutsigiro, ivo vari kurambidzwa kuita musangano nemapurisa achishandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order kana kuti MOPA. Magweta ataura neStudio 7 ati tsamba dziri kubva kumapurisa hadzisi pamutemo nekuti hadzisi kupa zvikonzero zvekumisa musangano iyi kunze kwekungoti bato iri harisi kutevedzera mutemo. Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati hachisi chido cheZANU-PF kuti munyika muve nebato rimwe chete.
Munyika yeZimbabwe hamuna mutemo unorambidza vanhu kuita zvematongerwo enyika nemapato avanoda. That is why we are a multi-party democracy. Hatina one party state. Ndokusaka kuine musangano mikuru yakaita sana ZANU-PF. Kwetawo misangano mudoko yakaita sana MGC nana SCCC nana NCA. Vose iwavo vane kodzero kuita zvematongerwo enyika muZimbabwe. Kumbiro redu remutemo runotitendera nokuvatenderavo kuti vaite misangano yavo. Saka zvavari kutaura zvekuti musangano weZANU-PF unoda kuita one party state vari kunyepa.
Asika vari kuti vari kurambidzwa kuita musangano nemapurisa zviri kuonekwa nemunhu wese munyika.
Mashoko okuti vanorambidzwa kuita misangano namapurisa inyaya dzatangonzwa nokujaira nokuda kwokuti nguva nenguva ndozvavanozama kuita vachiziva kuti vanoda kutsvaka zvikonzero zvekuti kana vachinge vakundikana musarudzo vozoti hatairambidzwa kuita misangano. Mingani misangano yavanoita mazuva ose? Nhasi vozoti varambidzwa kuita misangano nemapurisa.
Asika tiri kungoona imi veZANU-PF kunyanya muchiita misangano, vamwe vachiti vakasungwa mbira dzakona.
Isuwo somusangano weZANU-PF tine imwe misangano yatinoita neimwe yatinotokundikanawo kuita nokuda kwekuti mapurisa anenge atipa zvikonzero zvakasiyana siyana. Zvose izvo zvotinozvitambira asi hatimhanyire kumapepa nawo. Tinoramba tichironga kusvika taona zuva rinenge ratenderwa namapurisa. Saka hatidi vanhu vanotsvaka utane mugate. Kana vachinge vaona zvematongerwo enyika zvichivanetsa, vadi havo kubatsirana vachisakura minda kuti nyika igova namaguta.
Kunze kwekurambidzwa kuita musangano, vanopikisa vari kutiwo nhengo dzavo dziri kurohwa dzichishungurudzwa zvikuru kumaruwa, asi hapana chiri kuitwa nemapurisa.
Nyaya yemhirizhonga ingori zvenyaya yavanoshandisa nguva dzose kuti zvadai. Toziva kuti chavanenge vachitsvaka kuti sarudzo dzinzi hadzina kufamba zvakanaka, ndokusaka vakadyiwa vakaruza.
Mukuru muhofisi yezvekuburutswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare muHarare. Asi ongororo yakaitwa nemasangano akaita seZimbabwe Human Rights NGO Forum, University of Cape Town neUniversity of Zimbabwe iri muJournal of Democracy, Governance and Human Rights in Zimbabwe yakaburitsa pachena kuti mutemo weMaintenance of Peace Act kana kuti MOPA wave kushandiswa kumbunyikidza vanopikisa hurumende, ichiti mutemo uyu uri nani pane waipo kare wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti sei veTRCC vari kurambidzwa kuita misangano. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakamboudza Studio 7 kuti zvekurambidzwa kwemisangano zviri kumapurisa ari kumatunhu, kwete kumahofisi makuru makuru. Asi vanopikisa vanoti havo uku kuwanda nemunwe. Vachitaura neStudio 7 mutauriri webato reTRCC kumanikaland vaTrevor Saruaka vati nezuro kunyangwe vaimbenge vapiwa mvumo yekuti vaite musangano wavo nemapurisa vakasangana nematambudziko. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nezuro meeting yedu yataka taka clearwa nemapurisa ekunyanga yataida kuitira kunonzi kumapako business center, yakanga yapinda dambudziko rekuti mapurisa anga akushandura magoposts vaakuda kutidzivisa kuenderera mberi nemeeting iya. Asi varivo zvakare vakanga bhenge vatipa mvumo yekuti tienderere mberi nekuti takaaplya tichishandisa MOPA last week on Saturday, tikapa nguva inotarisirwa yacho tikaedza kudayira yese mibvunzo inodikana kunzi tinge tichicherechedza patinoita maapplications.
Saka chii chakazoitika?
Nezuro makuseni patanenge tamunzira kuenda kumeeting iyi takaziviswa kuti mapurisa chief Saunyama akambenge asvika pavenue achiti meeting iyi inoitwa sei munzvimbo yedu, mukana yakabvumidzwa munhu wacho akabvumidza asi kuziva zvaari kuita. Saka takati vakomana vedu vaudze vanhu ivavo mapurisa Saunyama kuti isusu semapolitical parties hatikumbiri mvumo kuna traditional leader kuti tiendere mberi nemaprogramu zedu. Maprogramu zedu haagavenwi netraditional leaders act asi ari under MOPA inoadministwa nemapurisa.
Saka chii chakazonetsa apa vasaruwaka kana mange mapuwa mvumo?
Sezvaunongoziva kuti Zimbabwe yese I think pane chisungo chakaitwa nemapurisa achishanda pamwe chete neZANU PF kuti maprogramu eTRCC haafaniri kuenderera mberi. TRCC haifaniri kusangana nevanhu. Saka ndokunge apo vakazocherechedza vatotibvumidza kudhara kuti vakange vachikora chirangano vaakuzoedza kuda kuti vagadziridze. Asi takavaragidza tsamba yavo yavanga vatitumira. Tikavaragidza zvakare dzimwe tsamba dzemamwe matunhu dzainge dzakabudisa pachena kuti vanga vachirambidza vanhu kuenderera mberi nemisangano yeTRCC. Zvinova zviri kunze kwemutemo nekuti iwe kuziva kwako blessing. Tamunguva yekutsvaga rutsigiro hatingaiti sarudzoka dzekuti vamwe vanobvumirwa kufamba. VeZANU PF kuziva kwako vanongoita meetings avo marallies avo pavadira, havatsvagi mvumo kumapurisa. Asi TRCC kana yatoteedzera mutemo wacho, unoona iwewo mapurisa achiedza kuisa mitemo yakaoma kudii kuti zvisabudirire.
Maakazokwanisa here kuenderera mberi nemusangano?
Ndinofara kuti mushure mekuragidzana nemukuverengerana mutemo wacho unogavhena mapublic meetings, mapurisa akaona kuti iwo akange abuda mugwara. Saka takazokwanisa kuenderera mberi zvedu nemusangano wedu tikapedza zvakanaka. Asi chinondisuwisa ndechekuti pataikakavadzana nawo takatotora almost an hour kuti tiwirirane kuti tienderere mberi. But pavangopedza vabva vatoti munofanira kupedza munguva chaiyo chaiyo, vachitadza kucherechedza kuti vakanga vatotidyira hour yerali yedu.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa reTripusi kumanikaland vaTrevor Saruaka vachitaura vari parunhare kwamutasa. Hatinokwanisa kubata Chief Victor Saonyama sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Mamwe makambani ezvarwa zvekuChina zviri munyika akaita seDinson Iron and Steel Company ine kana kuti DISCO iri kuchera kwaChirumanzu neSouth Mine iri kuHwange ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi zvapa kuti vamwe vashandi vakuvare zvakaipisisa. Bepanhau reSunday Times rine nyaya yekuti vashandi vashandi vepa kambani yeDISCO nevesangano reZCTU vari kuti vashandi pakambani iyi vari kushanda vasina zvikwanisiro zvinoita kuti vasakuvare pabasa uye vatenderwe kuzorora vachipiwa zvakare mari shoma shoma. Muzinda weChina muZimbabwe unogara uchiti makambani ezvarwa zvenyika iyi haachikore kodzero dzevanhu, achiti vanenge vachitaura izvi vanenge vachida kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe neChina. Gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti nyaya dzakadai dzinofanira kumangarwa kumahofisi avo kuti vaferefete. Asi veZCTU vanoti hapana chinobuda mukuferefetwa kwenyaya dzakadai. Mukuseya zvakaitika kuSouth Mine, tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance rinorwira kodzero dzevashandi nevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa vaFarai Maguhu.
Vakatsva gumbo anonzi Perfect Shunde anoshandira kambani yeSouth Mine angari paplant inonzi Chaba. So aishandira pacoke oven panobikwa coke painonyungudutswa kusvika yaliquid. Saka ari ipapo vanorelisa magas pavanonge vachibika koku ye. Saka magas aya paanoreliswa vanhu vanofanira kutanga vapfundikira.
Nechikonzero chei?
Nekuti anenge ari hutsi huchena hwakaita kunga gore huchisanganawo zvekare neutsi hwakasviba. So zvinokosha kuti vanhu vatange vasuduruka vasati varelisa magasi iwavo.
Ko chii chakazoitika pakuti munhu atsve zvakaipisisa kudaro vamagoo sekunzwa kwamuri kuita?
Panyaya yaPerfect vakarelisa magasi vanhu vachiri pedyo pedyo neoven. Saka mukomana uyu haana kukwanisa kuzoona kuti otiza nekupi. So paanga kuti achibve ipapo akabva anopinda mukoki macho maratya anenge anyunguduka aya ndoma akasvika kunotsva gumbo rese kukuzuka.
Ko kune mumwe wacho akatsva uyu zvakafamba sei?
Mumwe wacho akatsva ruoko akapiswawo nemagetsi ipapo paSouth Mine zvekare.
Asi kodzero dzevashandi vanenge vakuvara zvakadai dziri kuchengetedzwawo here pakambana?
Dambudziko guru rinoitika ipapo nderekuti kana vashandi vachinge vakuvara zvakadaro vanongoendeswawo kuchipatara, but vachingopedza kurapwa vanobva vatodzingwa mabasa. Mumwe wacho akadzingwa basa gore rakapera akatoshaya svondo rapera. Vanenge vasisina cheuviri nenhau yekuti anokuvarira pabasa kambani yacho yaakakuvarira yacho inobva yamusvipa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwamutare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemasere kana kuti 28,000 vanonzi vafa mukudengenyeka kwakaita nyika nemusi wemuvhuro muTurkey nemuSyria. Vafa vakawanda vari muTurkey. Kutsvaga vanogona kunge vachiri vakatsikirirwa nemidhuri kuri kuenderera mberi, kunyange hazvo vari kubatsira vari kuti mukana wekuwana vanhu vachiri vapenyu wave mushoma. Vamwe vashoma vachiri kuwanikwa havo vari vapenyu zviri kupa vari kutsvaga ava simba rekuramba vachiita basa. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain riri kuongorora zviri kuitika muUkraine rinoti mavhiki maviri adarika Russia inenge yarasikirwa nemauto akawandisa zvikuru muhondo neUkraine kubva zvayatanga kurwiwa. Izvi zvinonzi zviri kubvawo mugwaro reUkraine mukuongorora kwayo kwairi kuita mauto eRussia ari kufa. Zvinonzi mauto anodarika mazana masere ari kufa pazuva. Asi America inoti kunyange Russia iine mauto akawanda ari kufa, kupera kwehondo iyi kuchati torei nguva. Hondo iyi iri kusvika gore nemusi wa24 kukadzi, uye mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwawo kushanyira Poland, iyo ine muganhu neUkraine, kunoita musangano nevamwe vari kutsigira Ukraine muhondo iyi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vaimbova mutungamiri wenyika yeBrazil vaJair Bolsonaro avo vari muFlorida muAmerica vanoti vane urongwa hwekudzokera kunyika kwavo mavhiki anotevera. VaBolsonaro vakabuda munyika mavo mushure mekukundwa sarudzo navaLula da Silva pasina kugamuchidzanwa masimba zvakanaka, sezvo vaiti havana kufara nemafambiro esarudzo. Vanonzi vakadzokera kuBrazil vanogona kusungwa vachipomerwa mhosva dzakawanda, kusanganisira yekutiwo vatsigiri vavo vaida kupidigura hurumende musi wa8 ndira vachiratidzira zvine mhirizhonga mukati. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muhurukuru yedu yanhasi tina
manheru akanaka kwamuri mese. Tarangu ndinoitwa Beni Hlatshwayo, ndiri mutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change rinozivikanwa nekuti CCC muBulawayo Province.
Nyika yatarisana nesarudzo dzinogona kuitwa muna Nyamavhuvhu. Mukatudza kuti zvii zvamuri kuitawo kukurudzira vechidiki kuti vakwanisewo kunge vachishandisa kodzero yavo yakakosha yekuvhota iyi?
Takatarisana nesarudzo Blessing, tiri kukurudzira vechidiki kunyoresa kuvhota. Mukukurudzira vechidiki, zvatinoita isu sevechidikiwo, tinotaura nevechidiki tovakurudzira kundonyoresa kuvhota. Kana tavakurudzira kundonyoresa kuvhota, tinovabatsira zvakare neyatingati transport, kuvatakura toenda navo kumaoffices ezek, tovabatsira kuregista mumwe namumwe nechitupa chake oregista kuvhota. Kana tavatakura kunzvimbo dzatinenge tavatakura tichisvika navo kuzeki vachiregista, kana vapedza kuregista tinovatora tovadzorera kwatinenge tavatora.
Nechikonzero chei muchivabatsira nemichovha?
Nekuti dambudziko zhinji rine vechidiki nderekushaya transport yekuenda kuzeki kundoregista, number 1. Number 2, vamwe vacho havatorina zvikwanisiro zvinoita kuti vabvumirwe kuregista kuvhota.
Ndezvipi izvi?
Zvakaita sezvitupa vanenge vasina. Saka vanenge vasina tinotsvagawo nzira dzekuvabatsira nadzo. Mumwe zvimwe zvese zvinenge zviripo, but mukana wacho wekundotora chitupa ndo usina kumira zvakanaka, nekuti kunomirirwa nguva refu kuti uwane chitupa. Asi isu sevechidiki tiri kuzama pese patinogona napo kuti takatarisana nesarudzo ya2023 vechidiki vese vanyorese kuvhota, vagozobuda neuwandu hwavo vachivhota.
Zviri nyore here kuti mukwanise kuunganidza vechidiki ava vachienda kunonyoresa kuvhota? Nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo mapurisa ari kupomerwa mhosva yekusunga vose vanenge vachikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota, zvikuru vebato renyu kanawo dzimwe nguva nevadzidzi.
Kurwira nyika hazvisi nyore, Blessing. Kutomiramira kuunganidza vechidiki kwatiri kuita uku kurwira rusununguko kunyanyanyanya rwedu isu vechidiki. But dambudziko ratinoita nderekuti tiri kurwira rusununguko tiri mukati kati mwemadictators, yekuti havadi kuti tiungane, nekuti vanoziva kuti simba revechidiki rinounza shanduko. Simba revechidiki rinoumba ramangwana rakajeka. Saka havatitenderi kusangana, nekuti tikada kusangana vanotisunga, vanombunyikidza kodzero dzedu. Isu tine kodzero according to constitution yekuungana tichiita zvinhu zvedu zvatinoita murunyararo.
Zvino munozoita sei kana zvinhu zvakamira zvakadaro?
Sevanhu vari kuda rusununguko mukati menyika yavo, tinoramba takaenderera mberi. Kana tichisungwa, tinongotosungwa tichirwira shanduko, nekuti vana veZimbabwe varwadziwa. Vechidiki havana mabasa, saka vasina mabasa zvakangofanana tagara takangotosungwa. Whether tiri kumapurisa kana kuti hatisi kumapurisa, takangosungwa. Saka tiri kurwira rusununguko kuti tisununguke. Tinotoshinga kusvika tabudikidza kuti tikwanise kutora vechidiki tindovarejista kuvhota. Chero zvazvo zvakaoma.
Tichitarisa imo Bulawayo mamuri uku nemudunhu reMatabeleland, zviri kubuda kazviri kuratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa kuti vakwanise kuvhota. Chingava chikonzero chei?
Chikonzero chiri kuita kuti vanhu vaite sekuti vashoma inyaya yekuti vamwe vakarasa tariro, nekuti vamwe vanoti sinzi kwakabvira kuchivhotiwa hapana patakamboremekedzwa kodzero dzedu maringe nekusarudza kwatinenge taita mutungamiri wenyika. Vanhu vari kupedzwa simba nekuti vari kuti maelections acho haana zvaanobatsira nekuti anenge akatorigiwa kare. Saka isu sevechidiki tine basa rekudzidzisa nekunyengetedza vanhu kuti vanzwisise kuti shanduko yasvika muZimbabwe. Yekunzwisisa kuti maelections a2023 ari kuunza shanduko muZimbabwe.
Sei muchidaro?
Vachamisa vachatungamira Zimbabwe kubva mugore rino ra2023. Saka tiri kuzama nenzira dzese kuti manumbers evanhu vari kubuda kundonyoresa kuregister kuvhota awedzere. Chimwe chiri kuita kuti vave vashoma ndechekuti pari zvino kuregista kuvhota kuri kuitirwa kumaofisis ezeki chete.
Pane dambudziko rei ipapo?
Umwe anoona kuti nguva yake zhinji ndeyekutsvaka chekudya, nekuti vanhu vari kutambura blessing havana chekudya. Akafunga kuti kundotora 1 hour kana 2 hours akamira kuzeki asina chekudya, asina kana mari muhomwe, kwaari zvinomupedzera nguva kana kuti hazvimubatsiri. Saka vanhu vazhinji vaakutoti zviri nani kuti vaswere zvavo vachitengesa mumigwagwa kuti vawane chokudya.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vahlachwayo nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda blessing ness, tinotenda zvakanyanya nekupawo vechidiki mukana kuti vataure zvavanoshuwira kuti zviitike mugore rino ra2023.
Avo vanga vari mutauriri webato revechidiki reCCC kuBulawayo vaBenhlachwayo. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri, yasvika nguva yechirongwa chenyu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mucharangarira here mubvunzo wesvondo rapera uyu?
Zvitadzo zvedu zvinobva pana Adhamu naEvha, zvatakatemerwa mirayo yekuti uchadya cheziya nyoka ichafamba nedumbu uye ichakuruma iwewewo uchava muwengi wenyoka. Jesu ndokuzotifira kuti tiregerwe pazvitadzo izvozvo. Saka toda kunzwisisawo kuti mimba haicharwadzi here uye haichatora 9 months here, cheziya hakusisina here, nyoka haicharumi here, takaregerwa pazvipi chaizvo nekuya kwaJesu kana kuti manyautsa mukanwa chembere kurota ichiyamwa.
Nhasi tina mufundisi Silvanus Mukoriro vanoti pane zvavanodavo kuwedzera pamashoko etsananguro atakapiwa namufundisi Oliver Mandi Sodza svondo rapera. Pasta Mukoriro, kwazisai vateereri mugova pavo maonero enyu.
Kwazwai, kwazwai vateereri. Ndinofara nomukana wandawana. Pandora kuti ndingowedzera pane zvakavhunzwa Reverend Oliver Mandisodza, vakapindura zvakanaka zvisingabviri. Pandoda kungowedzerawo zvishomanane ipapo.
Nyaya yatakatarisana nayo ndeipi, Pastor Mukoriro?
Nyaya yatiri kutarisa iyi iri kubva kuna Mavambo, kana kuti Genesis chapter 3 verse 15. Tinoona Adam na Eva vachipuwa chitarafu kana kuti mutongo wokutadza kwao. Nekuti pavakaudzwa kunzi musadya muchero, vakanzi nezuva ramuchaudya muchafa. Mukadya muchero uyu muchafa. Naizvozvo kufa kwaifana kuuya. Kufa kwaivapo kwaibva pakuti vanhu vakadya muchero wavanga varambidzwa. Uye Bhaibheri rinotodaro kuna Roma chapter 6 verse 23 kuti mubayiro wechivi rufu. Rufu rwakavapo nokuda kwechivi.
Pastor Mukoriro, udzai vatereri kuti izvi zvinotsinirwa papi mubhaibheri?
Tikaverenga kuna 1 Corinthians chapter 15 paverse 55. Po ane mvunzo wanovunza, anoti kuripiko kukunda kwako iwe rufu? Ruripiko rumborera rwako iwe rufu? Rumborera rwerufu ndicho chivi, uye simba rechivi ndiwo murayiro. Asi Mwari ngavongwe anotipa kukunda kubudikidza naishe wedu Jesu Kristu.
Takatarisa izvi, Pastor Mukoriro, kukunda kwedu kwakabvepi?
Kukunda kwedu kwakaunzwa naJesu Kristu. Uye chinhu chatiri kuonetsana nacho rufu. Nokuti izvo zvatiri kuona zvinosanganisira kudya cheziya nekurwadziwa nenhumbu, zvunhu zvakauya nokuda kwechivi, zvunhu zvakaunzwa nechivi. Saka Jesu paakaenda pamuchinjikwa, akaenda pamuchinjikwa kuti abvise chivi muvanhu, kuti asunungure chivi kuvanhu. Akauya kuzoratidza nyika rudo kuti irichirega kuva nechivi. Ndosaka John chapter 3 verse 16 ichiti nokudaro Mwari akada nyika akapa mwanakomana wake mumwe oga kuti anani anotenda arege kufa asi ave neupenyu husingaperi huri muna She Jesu Kristu. Upenyu husingaperi huri muna She Jesu Kristu. Jesu vakati dzikinurwa kubva kuchivi. Zvino kana tichinge tadzikinurwa kubva kuchivi, tichava vana vakezve, tichadzokera kuvana ukama hwakanaka naye. Kunyange zvazvo tichirwadziwa panhumbu, asi tava neukama hwake hwakanaka naye, uye tava kukwanisa kuwana upenyu husingaperi. Nokuti munhu achafa rufu rwenyama kuitira kuti agoona kupinda muupenyu husingaperi hunowanikwa. Asi vanenge varamba kuteerera kuna Mwari vachafa rufu rwenyama vagofa rufu rwomweya. Isu takatenda muna Jesu Kristu, takadzikinurwa kubva kurufu rwenyama, tava kuona upenyu husingaperi muna Jesu Kristu. Mubvunzo ndokuti saka izvo zviri kondinya here? Yes, munyama ino, panyama ino zvichakondinya zviripo. Nekuti kana zvikasakondinya, Mwari vanenge vasina kutendeka pashoko ravo rekuti pane zvivi, pane makonsekwenzi echivi, pane mubayiro wechivi. Saka kufa kwenyama kuchauya, kutambudzika kwenyama kuchauya iri nzira yokubvisa vanhu munyama ino vachipinzwa munyama yomweya ichauya. Bhaibheri rinotaura kuna 1 Corinthians chapter 15 richitaura nezvenyaya yekumuka kwavakafa. Rinoti vanofa kuti vamuke. Kana vachinge vamuka, vari kumukira kuupenyu husingaperi, uhwo husisina kurwadziwa kwenhumbu, husisina kudya cheziya, husisina kurumwa nenyoka. Kuna Isaiah Bhaibheri rinototi munhu achagarisana neshumba vasingarumani. Nekuti tinenge tadzikinurwa kubva kunyama inofanira kuparara.
Tinotenda zvikuru mashoko atapiwa naPastor Silvanus Mukoriro. Vatereri, tumirai maaudio enyu ezvechitendero kuWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo nhasi, vanheri muAmerica, mune mutambo mukuru weNational Football League kana kuti NFL Super Bowl pakati peKansas Chiefs nePhiladelphia Eagles. Muimbi ane mukurumbira zvikuru pasi rose, Rihanna, ndiye achange achifadza vanhu ivo manheru ano. Aiwa, vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7 yesonto mhlaka 12 kuNhlolanja 2023 Mokips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukwaliswa kwabo yiwesaba kwezanu ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokho abakubona kuzanu izanu siyehlulekile
abakubandla le Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo
okwamele kukhangele sisweni yisizathu sokubana lowo mhlangano umiselweni nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano yenze baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo
abakubandla lezanup f bathi amapolisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo izakhamizi yezakha ikilinika emathobeleni north zicela uncedo zathethulela ezemidlalo ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla le Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo. Amapolisa asevimbe imihlangano embalwa eMtare, eMarondela lezinye indawo zelizwe esithi ibandla leli alicelanga kahle ukuba lingene kuZulu. Kwesinye isikhathi amapolisa athi abantu yibo abangafuni ukuba kube le mihlangano ye-CCC. Umnumzana Abednego Bebe okubandla leli uthi usephelelwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba ibandla le-CCC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ungakhangela i-CCC isinqatshelwe ukuthi yenze ama-rally posts indawo ezidlula ezingu-6 eziyisikhombisa ukuthi benze lawo marali. Okutshengisa ke sobala ukuthi ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ukuthi khona ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokho abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile. For 43 years, ilizwe leli silithatha emakhiweni lalililizwe elalisetshatshwa i-Afrika yonke. Namhlanje ilizwe lapho selikhona selise iswa ngamazwe wonke awe Africa kungenxa yezanu PF akulanto abangayitshintsha abehluleke ukuthi bayilungise in 43 years uhluphe sikilo lokubhidlika komnotho esikiyo lokubhidlika kwelizwe esikiyo kudalwe izanu for 43 years so kabahlale phansi baphumule yikho sikucela kuphela kuzanu PF
yes yakuzwa kakhulu bebe kodwa sizwa ke kuthiwa ke kulabanye benu asebephuma ku CCC besiyangena kuzanu PF Kambe ngabe kuliqiniso kono kukombe uhamba njani Pepe
Labo kuthiwa ngama defectors uyabona ke ipolitics ye guerrilla warfare ivele isaziwa ngeinfiltration iguerrilla warfare ayila formula yikho besenza ukuthi kulabanye abantu babo abawafakayo ukuthi bajoin amabandla aphikisayo ngenxa yokuthi ke nxa sokubuya isikhathi secampaign balakho ukuthi bese besithi bona hayi lina yenzane ngani selisuka ngapha libuya ngapha sibe sivele sibazi kodwa kufanele ukucabange lapha umuntu wakithi yikuthi okuqakathekile abantu kufanele babekwazi ukuthi thina samukela wonke umuntu ozwa ubuhlungu eZimbabwe obudalwe yizani so laba abadefectayo ngabantu ababhadela imali bebhadalwa ngoba balambile abanye babhadalwa nje ngoba vele basemsebenzini abanye siyabe sibazi kodwa thina ngenxa ukuthi we are a democratic party kasali muntu ofuna ukuzojoyina ibandla lethu lalo oyabe vela kuzanu siyamfuna okwesibili abantu bezanu banengi abasuka kuzanu besiza kusisisi banengi kakhulu sikhuluma abantu abanengi kakhulu kodwa ke kasibakhulumi ngenxa ukuthi siyabe sifuna ukubavikela ukuthi bangavictimizewa izanu izanu siyazi ngokuhlukuluza siyazi ngomoya omubi siyazi ngokutshontsha siyazi ngecorruption siyazi ngayo yonke into embi eZimbabwe iyaziwa kuzanu PF so abantu labana nxa ukuthi abadefector besuka ebuhleni besiye bubini kuthi ukuthi ke amadlozi abo abaflatheni
Umnumzana Abednego Bebe liluka le-CCC abakubandla le-United Zimbabwe Alliance labo bathi amapolisa avimba imihlangano yabo umfundisi Frank Mhlanga, umsekeli kaMongameli webandla leli, ukhala ngokwenziwa ngamapolisa.
Kuyadanisa kulosizi ukuthi thina ku-opposition parties sihlala siyaliswa ukunikezwa imvumo yokuthi sibambe imihlangano yepolitiki. Thina njenge-United Zimbabwe Alliance uza sesihlangane nakho kanenginenye sacela i-clearance eZimba East basalela, eChitungwiza i-cleanup campaign basalela, eSeke basalela, indawo ezinenye bayala kodwa iZanu PF ihlale inikezwa nje bengayelelo, benganqatshelwa. Kuyadanisa lokho.
Loke ngumnumzana Frank Mhlanga okubandla le-United Zimbabwe Alliance. Kodwa umnumzana Tafaswa Mugwadi owebandla le-ZANU PF uthi amapolisa alandela umthetho hatshi ukuba asebenza lebandla le-ZANU PF. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kuda Musanka, ilunga lebandla le-ZANU PF.
Okwamele kukhangelisisweni yisizathu sokubana lo umhlangano umiselweni. Nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano uyenzwe, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo, okuhlanganisela abantu ababehlala endaweni yonaleyo kumbe abayenza amabhizinisi endaweni yonaleyo elikhulu kwenzela umhlangano. Abantu bengabona kuyi-security threat yokuthi kube umhlangano, nabo balulungelo lokuthi beyale ukuthi umhlangano uyenzakale. Njengalo kwenzakala emtari ukuthi abasemabhizimusi babona ukuthi hatshi kuyingozi emabhizimusi nabo ukubana i-CCC yaziwa ngomsindo ukubana iyenze umhlangano. So yinto ejiyeneyo ukuhamba ngendawo ngikhuluma nje thina ebhinga bayavunyelwa. I-CCC yayisiyavuvela ngamapholisi yezela umhlangano wayo yaphostiponda ngenxa yezulu, yavunyelwa njalo ukuthi iyenze umhlangano wayo yayala ngoba iyasebenzisa iphuwa.
Ye, kodwa siyabona ukuthi-ke okuhluphayo ukuthi kukhanya kuvinjwa imihlangano ye-CCC kuphela, ezanu iyaqhubekela phambili. Kwenziwa kuyini khona?
Lapho ingathi nje angila amanye ama-examples ezindawo okubana kuyaliswe i-CCC. Ngikwazi nje emtare ngesizathu engisikhulumileyo, kodwa kwezinye indawo mbona besenza sibele imihlangano yabo bekhululekile. Ngingazi kwenye indawo lapho abayaliswe khona, kodwa i-constitution umthetho uthi wonke umuntu okwakhathesi uyavunyelwa ukuthi ekhampeni ngoba sesifike kunyaka wama-election.
Ye, kodwa nxa abantu bengavinjwa ukuthi bayenze imikhankaso yabo, pho bakhuluma njani loZulu?
Yikho nje ngitshilo ukubana asila qiniso lalabo abazweyo, asila qiniso lokuthi yebo ngempela bayalisiwe ukwenza, ngoba abantu be-CCC kumele sikulandelele ukuthi bayathanda ukukhuluma amanga, bayathanda ukuba ngokhande. Singatshona kuphala sibili kungela izini ezibhesi abantu abayalisiweyo. Engiyaziyo yindaba kuphela enye emtare yenginike isizathu why beyalisiwe, kodwa izindawo zonke amapolisa akhululekile bayenza imihlangano yabo. Ngiyaqala nje ukuze ukuthi bayalini.
Lo ngumnumzana Gulda Msanga, ilunga lebandla le-ZANU PF obexoxa le-Studio 7 esebhinga. Izakhamizi ejibajiba esabelweni seMathebeleni North ezakha ikilinika zicela uncedo. Ake sizwe umnumzana Simo Ncube, omunye wabaqhuba uhlelo lolu, ekhuluma ngokucelwa ngabakucela kuZulu.
Thina sisele upane esigabeni sejibajiba kujibajiba wadi. Sisele upane siyizakhamizi zejibajiba wadi sakha ikilinika umtholampilo wethu. Ngakho kathesi sesizamile saphakamisa sesifike ku-window level. Ngakho sesilama challenge amaningi, sesishotelwa yizitina lama elesamende. Ngakho siyacela kuZulu weZimbabwe, kuye wonke umuntu ongizwayo, ukubana siyacela izandla abantu bakithi lisincedise. Besisakha sisebenzisa ukuthaya izimali lamabele, sihlanganisa amabele. Ngakho kwathesi sesikusimo esibi ngoba izikolo zisanda kuvulwa, la mabele kasisela, abantu sebekhala labo ukuthi abasayaludo. Ngakho besicela izandla kini lonke bantu bakithi ukuba lingasincedisa ngakhonokho elikwanisa khona ukuze iklinika yethu lathi iphuthe, ngoba abantu bakithi bahamba umango omude besiya esibhedlela lapho bathola khona usizo. Ngakho silesifiso sokuthi umtholampilo wakithi lati uphele. Ngakho abalesifiso sokusincedisa bengathinta kunamba ethi +26378983503 inamba kachairman wejibajiba clinic eyinye +26371737107 le ngeyami usidikiselo. Siyabonga kakhulu bantu bakithi.
Ye, belifisa ukuthi abantu balincede ngani baba?
Sicela izandla.
Iklinika leyi maye ingathola usizo iphele ingaba lusizo kakhulu ebantwini abaningi kakhulu ngoba silama wadi ayakhelane lejibajiba le ama-village angafika 15 abantu abakhalayo bonke abahamba umango mabesiya esibhedlela. Kugcwalisa nzima nakubomama abazithweleyo ma esephekwa bale problem wa isizu samqalisa angakahambi. Silabantwana abafunda behlala esikolo labo kwesi sikhathi ma bephathekile kungaba lusizo kibo ma sebethola usizo kaphana beseduwane lesikolo ngoba iklinika yethu phansi kwesekhendari lapho kunabantwana abahlala khona. Yikho silesifiso kakhulu ngobumango esiwuhambayo siya esibhedlela eseduze kwethu iSt Paul lelenkalisi. Kungumango omude kakhulu ongavumi ukuthi uhambe masinya ngenyawo.
UMnumzana Simo Ncube uhlala ejibajiba esabelweni seMathebeleni North. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamajumi amathathu 28,000 abantu ababhubhe kwele Turkey lakwele Syria kulandela ukuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo. Abakunhlanganiso ye-United Nations bathi kukhangelwe ukuba inani leli lizakhuphuka ngoba kucatshangelwa ukuba baningi abagqitshelwa inhlabathi yezindlu ezadilikayo kuzamazama umhlaba. Elebhilitane libika ukuba ibutho lakwele Russia lilahlekelwe ngamasotsha amaningi kusokwana ezedluleyo ngenxa yabanye babo abangalolongwanga ngemfanelo, ukungazi abakwenzayo kanye lokuswela imibhobho eqondileyo enjengaleyo esetshenziswa libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu kwele Melika abedlula izigidi ezingamajumi amahlanu 50 million bakhangelwe ukuba namhla bazabhejela iqembu le-Philadelphia Eagles kumbe ele-Kansas City adlala umdlalo oqakathekileyo owe-Super Bowl. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngokwenziwa ngubulelani loPhengula Khumalo, wakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo ukuba yinkosi yesizwe samaNdebele. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo. Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha, sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Babudubele njani abalaleli? Noma nje ngesona isikhulumo elisenkosi, kodwa ke ngizakhuluma ngolomhlangothi njengoba ngikhona kwezamasiko. Engunanzelelayo ukuthi inkosi yethu iyazama ne-ovisi layo ukuthi abantu ngabe bayabambana beyisizwe senkosi uMzilikazi ngaphansi kwayo inkosi uBulelani kaloBhengula. Basebenze ndawonye. Lokho kuzakwenza ukuthi le mthwalo enzima engeke ithwalwe ngumuntu oyedwa noma ababili okanye abathathu ibe lula abantu nxa bebambene. Khangela kule zinto ezingama-project enziwa yilezi structures ezibizwa kuthiwa ngama-cooperative, ama-companies. Ukubambana nje kwabantu kungenza ukuthi kusuke omkhulu umsebenzi.
Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha, sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Iningi labantu bakithi abalani ekhaya, kodwa uzananzelela ukuthi uma ngabe kade bengahlangana, ake sikhulume nje mhlawumbe ngezindlu zenalezi. Bechayelana izimali, kwakhelwana izindlu, kungaba yinto ngempela ingenza ukuthi isizwe sibe nempumelelo. Kunje njengoba abaningi besemazweni, isikhathi sabo sokuba semazweni siyaphela. Lamazwe omakhelwane nawo asethanda ukukhathala ngokugcina abantu. So bekufanele ukuthi ngabe abantu bayasondela ngempela kubanjalo, kuphunye le plan ukuthi kungenziwani engenza ukuthi kube le soft landing ngale khaya. Uma sifika sifike vele silezinto zethu sesiziplanile, okanye siqala ama project okulima, okanye siqala ama project ayokufundisa abantu abethu IT, into ezifana nalezo. Yiloko iofisi lenkosi eliphezukwana liyafisa ngayo yonke indlela engani bonke abantu bengasabela besondele bebambane kusetshenzwe kuyiwe phambili.
Phose lokugcina ngwenya singakagqibi udaba lwethu lamhlanje.
Uzananzelela ukuthi iningi labantu bakithi le misebenzi abayenzayo akuyona imisebenzi lana etheni, kodwa ke bona ngokwabo bangakunanzelela ukuthi bebodwa nje bengazakhela imisebenzi futhi ezobapha inzuzo enkulu kakhulu. Yilokho nje engikukhuthazayo ukuthi engani singasondela singaphansi kobuholi bethu sisebenzele ndawonye bafowethu, lokho kungasifikisa kude kakhulu. Siyabonga babudoko.
Siyabonga kakhulu ke mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, besixoxa ngokungenziwa isizwe sikamthwakazi ukuze kuthuthukiswe uZulu. Sika sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa, ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba lokukholwa kuNkulunkulu. Izabala kumaHebheru chapter ka 11 verse ka 1. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Siyakwazi ukuba siphila emhlabeni lapho kulula ukuba ukholwe into oyibonayo. Kulula kakhulu ukuthi ukholwe into engaphambi kwamehlo akho. Siphila njalo emhlabeni lapho abantu ababuza yonke into, okuba nzima ukuba umuntu aphonge ukukhola into kokuqala, kodwa yafuna ukubuzisisa adingisise ngento leyo ayizwileyo. Manje nxa sibuya kuNkulunkulu, into eqhakathekileyo esisebenzisayo ukuze sifinyelele izinto eziningi uNkulunkulu afuna ukuthi asinike zona, sisebenzisa ukukholwa. Ukukholwa ke yiyo indlela uNkulunkulu asebenza lathi, yiyo indlela uNkulunkulu asiphendula ngayo, yiyo indlela njalo lathi esikwanisa ukuthi siqiniseke ngezinto uNkulunkulu asithembise ngazo. Nxa sikhangele lapha kwabaseHebheru leyi chapter 11 verse ka 1, ngiyathanda ukuba nxa usuwedwa mlaleli wami ukuyibala uyiqede yonke le chapter, kodwa nizakhipha okuthize engifuna sikunanzelele. Ukuthi okokuqala, nxa sikhuluma ngokukholwa sikhuluma ngokuqiniseka ngezinto lezi esizithenjiswe nguNkulunkulu. Yikuqiniseka ukuthi lokhu uNkulunkulu asithembise khona elizwini lakhe kuliqiniso, njalo kuba uNkulunkulu nxa esithembise ulutho ulamandla njalo uyakwanisa ukwenza lokhu asithembise khona. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sisiza kuNkulunkulu siduba ngokuthi asimnanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani, ukuba yena wayevele ekhona umhlaba ungabi khona, kalasiqalo njalo kalasiphetho. UNkulunkulu ke nguye njalo esikwazi ukuthi uyikuqala njalo uyisiphetho sento yonke, njalo siyakwazi ukuba yena amandla akhe uNkulunkulu dala mkhawulo, akulalutho olungeme, akulalutho esingathi luyamehlula. Nxa singazwisisa zonke zona ezizinto kuNkulunkulu, sizaba ke lokholo oluqinileyo ngezinto uNkulunkulu abesithembise zona. Siyasibona uJesu elapha emhlabeni ukuthi isikhathi esiningi wayesithe ebantwini woba lokholo, esithi khona ungaba lokholo oluncane olulingana la i-mustard seed, le mbewu ye-mustard. Lona lolokholo luyabe lulingene ukuthi ukwanise ukuphakamisa le ntaba, ukwanise ukuphakamisa izinto ezingaphakamiseki ngokholo. Okwesibili engifuna sikunanzelele ukuba nxa silokholo siyaqiniseka ngento esingayibona, singayithandazela leyo nto ukuba uNkulunkulu bengicela ukuba wenze lokhu lalokhu lalokhu. Usuqeda umthandazo wakho uyabusala ungumuntu oqinisekileyo ukuthi lokho engikuthandazekileyo kuzayenzakala ngendlela leyo ngiyithandazileyo.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazenini, lethake lokho okuhluphayo kumbe yintaba bani phambi kukaNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu siyahlanganela ngokukholwa labalaleli. Ungabe kuyikuyini okuhlupha abantu abakho abalaleleyo kathesi? Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba baba, leyo ntaba ebahluphayo kayisiphune, iphume, isuke, kube lesimanga, kuguquka izinto, kutshintsha izinto, lalaba abadinga izinto batholeke lezo zinto ngegama likaJesu. Amen.
Bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Soke isikhathi sezabatsha. Wazabacha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupani ngokubhekane labacha.
Abantwana bakulezi nsuku iyouth indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo bayadakwa kakhulu.
Yes, yaxolisa lapha ke bese sifake esakwenza ngeviki ephelileyo. Kwezemidlalo ke ake size ukuthi silale namhlanje usithethelelwe Khwinji Sibanda, umqeqeji weqembu labesifazane elimela ilizwe eleMighty Warriors. Usewumqeqeji wabaqeqeji bomdlalo wenguqu. Kubika uJoseph Njanji.
Sibanda nguye wesifazane wokuqala ukuqeqetsha kusigaba sePremier Soccer League ngesikhathi eqhatshwe ukuba ngumsekeli kaLizwe Sweswe kuqembu leCholocho. Usekwenzile njalo njengoba yisebe nguye wesifazane wokuqala ukuba umqeqetshi wabaqeqetshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe. Kulezi nsuku phakathi kokufundisa abaqalayo ukwenza izifundo zokuqeqetsha ehlelweni oluqhutshelwa esikolo seMilton High edolobheni lakoBulawayo.
Course kaLevel 1, that's the first course ama beginners. It's a good group esilayo and so far izinto ayihamba. Bayahamba through our theories, we have through our practicals of our teaching of techniques, then we select up our topics for our exams. So they are examined. Ngokukhotsha practical njalo bebe bebhale ngetheory.
Ngaphandle kokuba umqeqeshi wabaqeqeshi uSpanda uvele ngumqeqeshi osebenza lamaqembu abalisa elabesifazane elimela ilizwe eleMighty Warriors.
Because of probably ngathi economic hardships and whatsoever, ukuthi lami because I'm a coach, I've invested much kucoaching, ngiyabe ngifuna to really live on my career. Sometimes I find myself ngisebenza kakhulu emadodeni than ebafazini, but obviously given a chance and getting a team ukuthi where I can at least get a living, because you know you've got a family to take care of, yabona. So my priority really lies with the women, but sometimes ngicina sengise bafaneni. Of course also it's for the challenge, just that challenge to coach it guys live yabafana.
Phakathi kwabaqeqetsha bangamashumi amabili lambili abaphatheke kuzifundo lezi ezigqutshelwa esikolo seMilton High kulabesifazane ababili kuphela. Usithethelelwe ukuthi balokhu besanda kancane kancane abesifazane abaphatheka kunhlelo zokuqeqetsha umdlalo wenguqu njalo kuthazela abo abake badlala ukuba labo bafundele uqeqetsha.
I applaud the two ladies for taking that initiative and ukuthi bebe part of that course. Fine, some more ladies are coming. They, I mean, I remember all the courses that I did. Probably I was one female out of the rest of the participants. But now, ngibona ngathiwa ama attendees abangcono, but ngicabangela ukuthi they can be even much better. So ama ladies amaningi who really want to be part of football, I encourage them ukuthi bethi take up even former players or players that are really reaching twilight zone yabo in terms of playing. Ehle beqalisa ukuyenza amakhosi.
Usithethelelo udume kakhulu edlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lapho edlala khona labanye abagoqela uNomsa Boys Moyo, uRosemary Mugadza, uPrecious Mpala kanye labanye. Ungomunye wabaqeqetshi abalesithupha sikaCAF A esidingakala ukuze umuntu aqeqetshe kusigaba sePremier Soccer League. Ngaphezu kwalokho ke wawenza izifundo zokuqeqetsha elizweni leGermany, ikanti kathesi uphakathi kwezifundo zokuba abe ngomunye wabaqeqetshi abafundisa abaqeqetshi emazweni akuzwekazi laseAfrika. Africa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
So khuluke Njanji kwezomculo sixoxa lo somnotho Nkomo.
Akabingeleli ngisacela ukukhuleka endlunkulu yakithi kokhumalo ngibe sengibingelela nasesilweni inkosi yakithi ubulelane lobhengula kamzilikazi ngibe sengibingelela kuwe estudio nakubo bonke abantu osebenza nabo sanibonani ngibe sengibuya ngibingelele isizwe senkosi sonke ngithi sanibonani emakhaya kuphi nakuphi la kufinyelela khona umsakazo Studio 7. Seu nono chate, o nono tata bata, o nono chate, poe. O nono vale, e cai al vale. Ngoba ngangithembisile last ukuthi ngenzeka unyaka u-2022 kuphela iCD seliphumile mhlambe noma ngaba yisingile kodwa akusahambanga kahle ngoba saphuma nakuma COVID namakampanies kusenzima lapha nalapha ya kodwa ngiyathembisa lo nyaka ukuthi hayi kukhona impela engizoza nakho kuhle kakhulu ngibe sengibuya ke odabeni lwengoma ngizoloke ngilalise njalo ingoma zami ezimnandi ezaphuma last ngoba nje ngizeza laphana nengoma njengamanje engizo ezodlalwa lapha nababudube ethi yona ngcono ngcono sishade empoyeni pana ngikukuzela kakhulu ukuthi masingakhulelisa odadi wethu maqedhe sibalaxaze kanjalo nezingane ayakhiwe imizi ukuze isizwe senkosi sikhule sibe sihle ngempela ngokwenza kanjalo ngicabanga ukuthi sobe senze kahle kakhulu ngiyacabanga ukuthi abalale bazojabulela nawo babudube ngiyabonga kakhulu ithuba enikeza lona ngithi nakubalalela emakhaya ngisale kahle
sebangkhulu ke mfoka Nkomo ngusomnotho konapho ke esithi ngcono sishade singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abakumandla le Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni esijeneyo kodwa bakumandla le ZANU PF party amapolisa alandela umthetho kuko konke akwenzayo izakhamizi ezakha ikilinika eMathewini North zicela uncedo kuZulu siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lisayo, umthembo sithembayo uGibbs Durban City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.